vachitaura nestudio 7 pakupera kwemusangano wevadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro mugweru nhasi mukuru wezvekufambiswa kwemabasa musangano restudents and youths working on reproductive health action team kana kuti say what muzvare vemba yemulambo vati musangano yakadai yakakosha sezvo ichipa vechidiki ava mukana wekusangana vachitaura matambudziko avanosangana nawo munyaya dzakakosha muupenyu hwavo Muzvare mulambo vanoti, nekuda kwekuti mazuva ano mumhuri dzakawanda muchina vana tete kana vana sekuru nana mbuya vanokwanisa kurayira vechidiki, sangano ravo rinopa vechidiki mukana wekuti vawane ruzivo rwavanofanirwa kuwana maererano nezvenyaya dzepabonde neutano.
The greatest challenge that young people today, particularly those in tertiary institutions, are facing is that the structures of families have become distorted. People used to rely mostly on families to get information, to get advice. They used to be ananatete. They used to be our grandparents. In some cases, mothers and fathers are no longer there within the families. Therefore, you find that young people no longer have people that they actually can rely on to get this information continuously.
Sangano resei watrineta misangano yakadai kamwe chete pagore richisanganisa vadzidzi pamwe chete nevamwe vanhu vanenge vakamirira vakuru vakuru vezvikoro zvepamusoro kuti vakurukure pamusoro penyaya dzezveutano pamwe chete nekodzero dzine chekuita nezvepabonde. Musangano uyu wakatanga nemusi wechipiri wange uchiitirwa paMidland State University. Va Ernest Mwembe ava vari kudzidzira udzidzisi paHillside Teachers College kuBulawayo ndemumwe wevadzidzi vange vari pamusangano uyu. Vamwembe inhengo yechikwata chevadzidzi vechirume chemugota iqiba chiri pasi pesangano resay what uyevo vari nhengo yeNational Coordinating Committee yesangano iri. Vamwembe vanoti munguva yapfuura vakawanda vaikoshesa kutaura nezveutano pamwe chete nekodzero dzine chekuita nezvepabonde kuvanasikana chete. Asi vamwembe vanoti zvakakoshawo kuti vanhurume vechidiki vasasaririre munyaya idzi.
Vechikadzi vakangoita maplatforms avo but takazorealiza kuti aiwa pane gepu rasara ndosaka isu nemaissues atinoaddressa kunge unplanned or unwanted pregnancies asiri kupera saka chinoita kuti atsapere kungoti vanhu vanoita decision in that process vanenge vasina that knowledge vanenge vasina that conviction vanenge vasina ruzivo rwakanyanyisisa kuti maconsequences acho ndewapi.
Muzvare Luseta Chifamba vari kuita zvidzidzo zveinformation technology paHarare Polytechnic. Muzvare Chifamba ndemumwezve wevadzidzi vange vari pamusangano uyu uye vari muchikwata chevadzidzi vechikadzi cheWeb for Life chinovewo pasi pesangano resei watrekare. Muzvare Chifamba vanoti kusangana kunoita vadzidzi uku hakungovapi chete mukana wekuonesana matambudziko avanosangana nawo munyaya dzesexual and reproductive health muzvikoro zvepamusoro asi kuti kunovapawo mukana wekupana mazano nekukurudzirana kuti vopedza sei matambudziko aya.
Uyu takautora semukana wakanaka isu sevechidiki kuti tichisangana. Objective yedu iri yekuti tinge tichishare information, tichishare maexperiences, then toidentify pane magaps nemachallenges, matambudziko atinofesa sevana vechikoro vari mumatertiary institutions. And amwe matambudziko aya ndeyekuti tinoona udzvanyirira tinotiyo sexual harassment kubva kuvadzidzisi vatinenge tidzidzisa kuti uwane maki yakanaka ndiko kunge warara neni kana kuti tichinge tapinda murudo. So isusu sevechidiki vechidzimai tinenge tawana mukana wekutinge tichikurudzirana nekupanana ruzivo rwemarights edu sevechidiki kuti tinokwanisa kuzvishandisa sei uye kana uchinge wasanganidzana nesituation yakadaro ndezvipi zvimwe zvaunozofanira kuita.
Mukuru wesay what vaJimmy Wilford vachemachema nerekuti vatapi venhau vanongotaura chete nezvematambudziko anowira vadzidzi muzvikoro zvepamusoro vasingape mazano kana kuburitsawo zvakanaka zviri kuitwa nevadzidzi ava mukuedza kukunda matambudziko aya.
Ichokwadi kuti tine matambudziko akasiyana siyana tusangana nawo zvienderana neaccommodation even iyo fees yacho iri kunetsa kuwana asi mabudiro azviri kunge zvichiita manje kuti vasikana vari kuenda vachiita zvavanenge vachiita vachipiwa $2 vachipiwa dollar ipapo ndinoti pokanei napo. Chandingangoda kukurudzira kumedia ndechekuti ngatiwanei mukana wokuti isusu kana takutaura about magariro ari kuita vana vemumacollege tikwanise kutaura nenzira inokwanisa kuti sesociety wane kubatsira vanhu ivavo.
Vamwewo vanhu vange vari pamusangano uyu vanoti zvakakosha kuti masangano akaita sesay what asimbise kukosha kwakaita kuti vechidiki vasakurumidze kupinda munyaya dzekuita zvepabonde uye kuti vasadanane nevanhu vakawanda panguva imwe chete. Musangano uyu wange uchiitwa pasi pedingindira rinoti turning potential into action uye wakabatanidzwa nemhemberero yekucherechedza kusvitsa makore 10 kwesangano resay what. ndakamirira Studio 7 Mugweru ndini taura ishava.